Ndinoti tine urombo nekurasikirwa nawa Mugabe sevana weZimbabwe pachivanhu pedu kana pachinge paita mushakabvu zvisinei kuti mairirana kana kuti maivengana chivanhu chedu kuti titi nematambudziko. Saka tinoti mhuri yekwaMugabe yarasikirwa nevamwewo vaitsigira waMugabe vane kurasikirwa kukuru. Asi tichitarisira kuruzhinji rweZimbabwe tinoona kuti waMugabe vakanga vaine kutonga kwekushungurudza vana weZimbabwe, zvizvarwa zveZimbabwe zvaita kuti vakawanda kutaura kwatinoita kuno nhasi vange vari kunyika dzekunze vachitiza kuoma kwezvematongerwo enyika, kuoma kweikonomi yenyika. Uyewo vakawandisa kwazvo vakakwanisa kusungwa, kurohwa, kushungurudzwa, vamwe vakatoshayika vari mumarinda nekuda kweutongo vavaMugabe. Zvinhu izvozvowo zvekuti tichitarisa pakutonga kwavo munyika yeZimbabwe zvatingati zvinhu zvanga zvisina kumira mushe kana zvingayemurike pakutonga kwavo. Asiwo tichitarisawo kudyidzana kwavo nenyika dzekunze, nyika dzemuAfrica nenyikawo dzekuno kumawestern countries vanana America nana Britain, tinoona kuti waMugabe vaidyidzana zvakanaka nemamwe maAfrican leaders. Kana kuti chiono chevana vemuAfrica ndechekuti vaMugabe vakanga vari mutungamiriri aimirira zvido zvevanhu vechitema kana iye yatingati pan-Africanism, zvinoita kuti vaMugabe vaiona ruremekedzo rwakawanda zvakanyanya kunyika dzekunze kweZimbabwe. Izvo zvaitoshamisa kunoiswa vana veZimbabwewo kana tichisangana nevamwe kune dzimwe nyika, nekuti vaitoona waMugabe semunhu wavanokudza zvikuru isusu kunyange takanga tiine nhunha dzedu mukati menyika yeZimbabwe.
Kushaya kwavaMugabe uku kunosiya papi ukama hweZimbabwe hwavakanga vaumba iwo nguva iyoyo nenyika dzekunze?
Panhu pachada kuongororwa, asi tichiona ukama hwavakanga vaumba tichitarisa nenyika dzemuAfrica tinoona kuti kakutaurwa kana kamakakatanwa karipo pakuti nzvimbo yekuti vaMugabe vanga vacharadzikwa kupi zvikutaurika kwakangosiyana siyana kuri kubuda uku zvinoratidza zvikuru kwazvo kuti vamunangagwa vanoda kuti vaonekwe semunhu achachengetedza vaMugabe zvakanaka pakupedzisira apa, kuitira kuti ivo vawane rukudzo kubva kune vamwe vanotungamira muAfrica, nekuti vaMugabe vanga vaine respect yakanyanya vanokomanda kubva kune mamwe maAfrican leaders kunyange zvavo vakabviswa muutongi nechisimba. Saka vamunangagwa vanotoda kushandisawo zita ravaMugabe ipapa kuti vagamuchirwe nevamwe vatungamiri vemuAfrica semunhu ane mwoyo wakanaka zvichibudikidza nekubata kwavanenge vaita Mugabe pamazuva ekupedzisira aya. Asi tinoziva tose kuti Zimbabwe yanga yagara iine ukama husina kumira zvakanaka nenyika dzekunze vanana America nana Britain. Ndinoona sokuti ukama ihwohwo huchangoramba husina kumira zvakanaka. Kunyangwe zvazvo vamunangagwa pavakauya vakada kuedza kuda kutaura yatingati rhetoriki yekuti Zimbabwe is open for business kana kuti wane utongo wakati siyanei, zvinhu zvakaitika munguva shoma yavanga varipo izvi zvinotoita sokuti zvinoratidza kuti pada pada ukabvunza vana veZimbabwe vamwe vangatotaura kuti vamunangagwa vanenge vava kutotonga zvakanyanya kuomesesa neiron fist kudarikidza kana zvaiitwa navaMugabe.
Tinonzwa kuti vamiriri vedzimwe nyika nemapoka edzimwe nyika vari muZimbabwe vachapuwa mukana wekuonekana navaMugabe musi weMugovera kuNational Sports Stadium. Tingatarisira here nyika dzese dzanga dzichimbonesana navaMugabe idzi kunge dziine nhume dzichauyawo ikoko?
Izvozvo ndo zvatinototarisira. VaMugabe vaiva mutungamiri uya wekuti kunyangwe nyika dzataidyidzana nadzo kana dzatanga tisingadyidzani nadzo, kunyangwe vaishoropodza vaMugabe, kunyangwe vaivirirana navaMugabe, vanhu vese vaitombomira kana kuvapa mukana kana kuda kunzwa kuti vachataura kuti kudii. Ndo rukudzo rwavaiwana zvisinei nekuti unovafarira kana kuti vakavavenga, asi aitova munhu wekuti unoda kuona kana kunzwa paachataura kuti ataura kuti kudii. Zvandingati zviya vakanga vaine kakarizima yavakanga vainayo yaiita kuti vana veZimbabwe nyika dzose Africa kwese kwese zvikanzi vaMugabe vachataura kuUnited Nations, vana vese vemuAfrica vaitomboenda pamaterevhizhen pavo pazvivhitivhiti vachida kunzwa kuti vaMugabe vachati kudii. Kunyange vanga vasingadyidzani navo vaitodawo kunzwa kuti vachataura kuti kudii. Saka ndoona sokuti nyika dzose idzodzi kunyange dzanga dzisingadyidzani navaMugabe but pachatova nenhume dzinenge dzakamiririra vachionekana navaMugabe.